Vachipa pfungwa dzavo pabhiri rinochengetedza pamwe nemafambisirwo enyunyuto dzeveruzhinji Independent Complaints Commission Bill mumwe mugaro wemuchinhoi muzvari Abigail Sauti vati havasi kufara nekupa pfungwa dzavo sezvo makomiti aya asingaise pfungwa dzevanhu mukuumbwa kwemitemo.
Chiri kutinetsa ndechekuti munouya nhasi imimi motaura nesu zvamunotaura nesu toirirana pano madzokera kupariamendi kana makuzoburitsa bill next time hamuburitse zvakawirirana kuno hamenoti zvamunenge muchitaura munenge mazviwana kupi. Saka zvaakutibhowa kuti munoramba muchidzoka kuno kuzotiitisa mukadzokera uko makunoita zvenyu mega. Saka nidhi yacho yekuti susu tichinge tichishanda pamwe chete hatisindiri kuishaya wozvizhinji zvacho takatozoona even bureau rirakabudai kuti zvamakambouya kuno tikawirirana hatisiri izvo zvamakanoita.
Makomiti matatu anoti komiti yezverunyararo nekuchengetedzwa kwenyika, komiti yezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekomiti inoona nezvemitemo ndiwo ari kunzwa pfungwa dzevanhu. Asi muzvari Sauti vati basa iri ringadai raitwa nekomiti imwe chete kana kuti vanhu vashoma, kwete kupedza mari zviri kuita makomiti aya, vachiti mari iyi ingadai ichishandiswa kutenga mishonga muzvipatara, izvo vanoti hazvina mishonga yakakwana.
Basa iri ramuri kuita kupariamendi makawandisa vedu we, nyika yakaomerwa, makliniki haana kana zvipatara hazvina kana jekiseni kana parafeti, mota dzamuri kupiwa dziye dzakawandisa dzinofanira kunge dzichitogadzira nyika zvichitogadzira hutano hwevanhu izvozvi huri panguva yakaoma. Makawandisa kutaura chokwadi, dai mambokatwa nhamba yaita shoma takwanisa kugadzirisa ikonomi yenyika vanhu vararama vaita basa.
Asi sachigaro wekomiti yerunyararo uye vanga vari sachigaro pamusangano wanhasi vaDavid Pararenyatwa vati mutemo unosungira kuti nhengo dzose dzekomiti idzi dzipinde mumisangano kuti kana vozeya nyaya dzinenge dzabva kuvanhu muparamende vange vachiziva zvataura vanhu.
No, the idea iripo ndeyekuti it's a committee. So ndozvinoda paramendi inoti vari mukomiti iyoyo yemuparamendi ndovanoita so it is important that everybody are in committee auye onzwa ma views so that when they are in parliament they are able to articulate from a point of knowledge what is transpired. So yekuti vauya, there is no way ma parliamentary committees can be made smaller because the number of committees are small.
Vanhu vakawanda vataura pamusangano uyu kusanganisira amai Jessica Tongona vati havasi kufara nebhiri iri vachiti riri kupa mutungamiri wenyika masimba akawandisa kuti aite zvaanoda uye achifanirwa kuisa sachigaro waanoda.
Masimba mazhinji anenge achibva kuna president kunyange zvazvo zvichinzi vanoapoenda rinenge rakazvimiririra bato, but kumashure kwebato independent ningirinii kune masimba apresident anowandisa anozotiremera.
Asi mumwe mugari vatomi Mwanza vashatirisa vanhu vakawanda vachiti mutungamiri wenyika anofanirwa kupiwa masimba akawanda mubhiri iri.
Masimba hasi kusheyana tatipa dzikorodzi anoda inisei vanhu vangu tavakuti ii protect chairman ndakudzokorodza panyaya yemasimba musaone kuipa kwechimwe kana musati mapa panyanga. Munhu anovhoterwa opiwa masimba tisitamupa mandeti zvekuti asarudzani mazuva anoti kutoona even vamwe vaitombohwawo kumaopozisheni vachisarudza vachipindawo muzvimakomishen. Chinhu icho chakanaka chakadai ichi, masimba pamunhu anonzi purezidend asitaura zita remunhu Tomi Mwanza anongonzi purezidend ari kutonga nyika ngatimupe masimba ake zvo zvatikuenderera kuelection.
Mumwe mugare akaremara muzvari Nolin Bangara vati panofanirwa kusimbiswa nyaya yemitauro kusanganisira mutauro yemaoko kuitira kuti vasinganzwe nekutaura vakwanise kupa zvitemo zvavo vakasununguka.
Vanhu vane dambudziko rehearing impaired vabaa vanhu vane vanhu vachamirirawo vanhu vane sign language kuitira kuti kana anomhanga nyaya yake kune vanhu vasingazive kuti sign language zvorevei, saka anogona kudzvinyirirwa nekuti vanhu vanenge vasina kuzova kuti komuneni yacho yakamira sei senyani papo shoanhu rapagadziriswa because vanhu vasinganzwi nekukwanisa kutaura vari kudzvinyirirwa zvakaomarana.
Panga paine nhengo dzeparamende 26 dzapinda mumusangano wanhasi uyo wapindwawo nevagari vanodarika 150. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.